Pabere kwangu ife vai waita zve magitare, mai vangu vaita zve kuimba, baba vangu vaidza magitare, ende zvakandipawo that push yekuda kuitawo izvozvo.
Pane watakakura tichinzwa isu ainzi Josh Maker airovawo magitare, munomuziva here?
Yes. Ndiye ako wangu bamunini wangu.
Saka zviri muropa kaizvo.
Zvagara muropa.
Saka pari zvino maprojects amuri kushanda nawo ndeapi?
Pari zvino pane maprojects andiri kuda kushanda nawo, vanhu vachashanda navo, vamwe maartists like Gary Type, vamwe vanoita Josh Maker and nevamwewo vakawanda wandawo, and tichabudisawo like album tichabudisawo muna nana March ringe riri rekutanga pese maplatform zita rinoti I have made it.
Okay, mama, I made it. Tsukukuonai.
Pakaita dzimbo dzinoita dzinosvika 10.
Yeah.
Dzimwe dzacho dzenge dzichiti Mwari munogona. Ndo imwe song iri very iri pamwoyo pangu chaiyo chaiyo nenguva ino.
Mirai muchiri papapo. Musamba wenyimimi saka muri kuti chii? Igospel here kana kuti muri kusanganisa?
Inini ndiri handingati ndiri gospel, but tingati tiri paku spreada message yepositive.
Pane katakateerera mazuva aperapo patakanzwa nezvenyako. Ikanonzi chii? Mbotiudzai nezvako mbichana.
Right, aka ka ndiko kekutanga kangu, kanonzi He Loves Me. Song iyoyo ndotenda Mwari nekuti ndanzo mumayuth room, manzwi ari kunzwawo nevanhu, totenda Mwari, zviri kutotipusha kuti tirambe tichingoita, tichitamba tichingotiita kuti simbisa kuti hayo chipo chaipo chaipo.
Vari kunzwawo mumanzi vanoda kukutsvagai, vanoda kuzoti uyai mumbotiroverawo, vanoda vanokuwana ikupi?
Vanondiwana patoti Instagram zita rinonzi paInstagram MK Wavy, spelling is MKWADEY. Pamasongs anowanika paYouTube, same thing is Wavy Official. Ndipo pamunowana YouTube. Makaenda paInstagram yangu oro paFacebook, paFacebook is Daniel Mac. Ndipo pamunokwanisa kudibata.
Paka Jacob, chitiudzai song imwe chete yaticharova nhasi senzwisa vateereri vambonzwa kuti aiwa Daniel ana kumira mushi.
Song iyi inonzi He Loves Me. Ndiyo hwani yandakabudisa, yandakatanga kubudisa, and amwe achateerawo nezvakadaro.
For the first time in my life, I feel love glowing in my eyes. The same all that was cold and lightless, now it fills with joy and happiness because of His love. Because of His love, yeah. He loves me. Yeah. He loves me. Yeah. Captivate my heart.